muchuchisi wenyaya iyi vaedmonia zamba vaudzadare pamawarire vanoshanda neboka rehashtag this flag vakaronga zvekupidigura hurumende yavarobert mugabe kuburikidza nekukurudzira vanhu vari pasi rose kuti vaungane vachiratidzira kunew york gore rapera paipindwa mutsangano weunited nations nava mugabe muna gunyana gore rapera vanyazamba vati mavhidhiyo akaburitswa navamawarire padande mutande aipesvedzerawo vanhu kuti vapatukire hurumende asi rimwe remagweta ari kumirira vamawarire vaharrison nkomo vabva vasvitsa chikumbiro chekuti nyaya iri kupomerwa vamawarire iraswe vachiita ina musoro vankomo vaudza dare kuti haisi mhosva kuti munhu ataure kuti mutungamiriri wenyika anofanira kusiya basa kana achinge atadza kufambisa zvinhu zvakanaka munyika vaenderera mberi vachiti kusungwa kwakaitwa vamawarire kunotyora kodzero dzavo dziri mubumbiro remitemo yenyika dzekutaura zvavanofunga mutongi wedare vaelisha singano vatura mutongo wekuti pane fungidziro yakasimba yekuti vamawarire vakapara mhosva yavari kupomerwa saka vanofanira kugara mutirongo kusvika musi wa 17 mwedzi uno pachadzoka nyaya iyi kudare zvataurwa nedare zvatsinirwa navankomo
mapepa aaiswa padare ari kuti nzine aiyo mutongi akakwana kuti vane mawariri anova musungwa ange achitongwa naizvozvo anzi atsvake kutongwa achibva panze kudare rehigh court sezvo nyaya yacho isingakwanisi kuti akumbire kuti azviitire kuno kudare remagistrate court nekuti nyaya yacho yakaomarara mhosva iripo ndeyekuda kubvisa hurumende nechisimba
vankomo vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro sezvo makare amagistrate asingabvumirwe kupa musungwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yakakomba seiri kupomerwa vamawarire mumwe wevanorwira kodzero dzevanhu munyika muzvare Linda Masarira avo vanga vari mudare panga pachizeyewa nyaya iyi vaudza studio 7 kuti kusungwa kwavamawarire kuri kuvashungurudza zvikuru
hatisi uzvitambira semaactivist muno muzimbabwe uhu hudzvanyiriri huri pachena hwekuda kuti vanhu vasaratidzire vasataure zvinenge zviri mupfungwa dzavo uye hurumende yedu iri kuda kuedza kuratidza kuti ivo havadi kuti vanhu vabude pachena vachitaura kuti vari kukuresva vari kukanganisa mukati menyika inoi isu semaactivist ticharatidzira zvikurusa kubva musi wemuvhuro nenyaya iyoyi pavanoenda kuhigh court vachinoapplya bail nekuti hatingarambe tichisiya hurumende ichidai nekuti kana zvaitika kuna Ivan zvichaitika kwandiri zvichaitika kuna Promise zvichaitika kwaari hurumende yedu tinoiziva kuti ine uori uye inodzvanyirira haidi vanhu vanotaura chokwadi haidi kuti nyika dzakatikomberedza dzizive chokwadi havadi kuti ruzhinji rwevana vezimbabwe vari munzvimbo dzisina access kumedia kana kuindaneti vazive chokwadi chiri kuitika
vamawarire vaudza vanhu vanga vakavamirira kuti vavaone vachipinda mumotoka rinotakura vasungwa kuti veruzhinji vasatye zvavo vachivavimbisa kuti zvinhu zvichanaka chete munyika mune imwewo nyaya yanga iri kumatare nyaya iri kupomerwa mufundisi weremnant church vapatrick mugadza avo vakasungwa mushure mekunge vataura mashoko ekuti vakaudzwa namwari kuti vamugabe vachafa gore rino yatadza kusimuka mumatare nepamusana pekuti vanochengeta vasungwa vatadza kuvaunza kudare vachiti havana mafuta edzimotokari ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.